government.
Mangwanani akanaka vatereri tinosangana zvakare mangwanani anhasi uri musi wechina 25 Chivabvu 2023 makaterera kustudio 7 nepfenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa nestudio 7 iri muWashington DC. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Tanonoka Wande ndiri muWashington DC ndichiti ezvinoi zviri muchirongwa chanhasi. Vazhinji munyika nekunze vari kushora zvakasimba kuregererwa nemutungamiri wenyika vaEmmerson Mnangagwa kwevasungwa vanopfuura zviuru zvina. Vanhu vachiti vamwe vavo imhondi uye vamwe vavo vakabata vana chibharo. Mapato ezanupf necitizens coalition for change ane maonero akasiyana pamusoro pekuratidzwa muSouth Africa kwefirimu pamusoro pemutungamiri weTRIBC vanelson chamisa. Chikwata chemimhanzi cheub40 chichange chichiridza kuold arabians sports club nhasi. Iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi ichibva kuno kustudio 7 iri muWashington DC. Zvichitevera kuregererwa nemutungamiri wenyika vaEmmerson Mnangagwa kwakaitwa vasungwa vanopfuura zviuru zvina kubva mumajeri emunyika, vanhu vazhinji vari kushora vaMnangagwa vachiti mukati mevanhu ava mune mhondi nevanhu vakasungirwa kubata vana chibharo. VaMnangagwa vakashandisa masimba ehofisi yavo kuregerera vasungwa ava, chimwe chezvikonzero chiri chekuti majeri azarisa uyewo kuti hurumende iri kutadza kuchengeta vasungwa vazhinji ava. Gweta rinowira kodzero dzevanhu vaKenneth Masie vanoti nyika zhinji dzinoita dzichiregerera vasungwa vanokodzera sezvo majeri iri iyo nzvimbo inofanirwa kudzidzisa vasungwa kuti vachinje maitiro avo, vachiti zvaitwa izvi zvinoodza mwoyo vanhu vakakanganisirwa. VaMasie vanoti chimwe chikonzero chekuregererwa kwevasungwa chinogona kuva nekuita vanhu vazhinji vakabudiswa vanhu vakaregererwa mubato riri kutonga.
Famous order i order inopwa yaiitwa na president panguwa nenguwa, and i order yaiitwa in terms of the Zimbabwean laws, but since time immemorial kubva kudhara takaona kuti ma order aya kana achiiswa anenge achida kubuditsa vamwe vanhu vanenge vakanangwa nehurumende kana kuti vanenge vakarerekera rimwe divi rehurumende kuti vabuditsiwe. And tinoona zvekare vanhu vachichema-chema kuti vanhu vakaita semarepist, vanhu vakaita sevanhu vanoponda, vanhu vanoonekwa vachibuda zvekare muchizarira nenyaya yeclemency. And zvinhu zvisina kuchinja paclemency yataona vaMnangagwa yati kuona kuti pane varunzi vakauraya, pane vakanzi vakarepa vakabuda paclemency, but vamwe vanhu vachisara vanoita senge vane mhosva dzisina kunyanya kuoma sitereki sevanenge vakasungwa under mutemo wepublic order and security act.
Anosarudza vanhu vanoregererwa nomutungamiri wenyika ndiani?
Izvi zvinowanzoitwa nemaprison officers. I think handizi nyatsoziva hangu kuti pane regwaro rinozopa kana kuti kuna president ivo vane maindividual names, but zvinhu zvokuti kana president vaisa kana clemency order vanozoona nemaongorori emajere vakaita seprisons commission, I think ndivo vanozokama up ne list yevanhu vanenge vachinzi vari kufula under macategories anenge amenshonwa muclemency order. Seiyo iyi yatinoona clemency order yavaMnangagwa ine hazingazi macategories aripo ari kunzi vanhu vanokwanisa kuregererwa vachienda, akaita sekuti vana vechidiki vanonzi majuveniles kana kuti vanhu vane sentences ari below 48 months amwacho vanhu vari kureleaseswa achinzi ndema medical grounds ne vamwe vari kunzi vanenge vari above the age of 60 zvichingodaro zvichingodaro. So I think kana yazoenda ku prisons vanenge vakungotasa macategories iyayo vachingozobudisa vanhu.
Ndizvo zvinoenderana nawo here nedzimwe nyika mukuregerera vasungwa? Tichiona sezvo pane vamwe vanonzi vakabata vana chibharo, vamwe imhondi, chikwata ichi chinokodzera here kuregererwa chichidzorerwa mukati mevanhu mavakapara mhosva dzakaipa kudaro?
Semaonero angu ndoona sekuti maclements aya semaiti anoitwa muZimbabwe anoita pachirungu defy the whole sense yekuendesa munhu kujere, because kuendesa munhu kujere inyaya yekureforma munhu. And kana pachizoita atingati macategories ekuti munhu anenge achinzi akapomerwa mhosva hombe hombe steregi anobuditswa, pachisara munhu anotoe nenyaya isina kana sarukano kana kuti yakaita senge kusungirwa nyaya dzepublic order kana kuti posa. Toziva kuti posa mutemo wagara uchishungurudza vanhu, especially vanosapota yatingati opposition muhurumende. But kana takuona zvakadaro pakuita musarukano wekuti vanova vachisungirwa nyaya yedzematongero enyika vachisara mujere, avo vachinzi vakaponda vanhu, vachirepa vanhu, vachiendesa, vachibudiswa, zvinhu zvinoita defy yatingati the whole aspect yekuti munhu anoenda kujere kunoreformwa kana kuti hurumende inobudisa vanhu zvakadaro. Because inini semaonero angu ndinoona sekuti claimants chaiyo inofanirwa ichizouya kana paongororwa kuti majere akamira sei, because tozoziva kuti pane ripoti yakabuda gore rinoi yakaribudiswa nehurumende yeamerica inoona nezvemahuman rights, yanga ine mapeji akawanda nekuwanda enyaya yemaprison conditions nenyaya yekuva overcrowded mumaprisons. Inyaya yekuti hurumende dai yakanyatsokuongorora kana kuti ripoti iyoyo nezvaiitaura yaigona kuuya ine claimants yakanyatsokunaka yaibudisa vanhu vanonzi havana mhosva dzingakodzeri kuti vaende kumajere vachibudiswa, ivo avo vane mhosva dzakasimba kana kuti vane mhosva dzavachiri kusevha dzakaita serepu nemeda, vachizosarawo vachizoita kupesa sentence yavo. But semaonero edu and semaonero atagara achingoona nguva nenguva maclements order achiiswa nehurumende iyoyi, maclements order anoiswa ane chinangwa chokuda kuti vamwe vanhu vavo vabude takuda kunangana kumaelections.
Avo vange vari gweta rinoira kodzero dzevanhu vaKennedy Masiye vari parunhare kuTexas neStudio 7. Hatina kukwanisa kunzwa divi rehurumende panyaya iyi. Nemuvhuro, South Africa Broadcasting Corporation SABC yakaratidza firimu pamusoro pemutungamiri weCitizens Coalition for Change vane zvonjamisa. Firimu iri rinonzi President rakaitwa naCamilla Nielsen wekuDenmark uye rinotsanangura upenyu hwemutungamiri webato reCCC kubva musarudzo dzakaitika mushure mesarudzo dzegore ra2018 idzo dzainzi navachamisa hadzina kuitwa pachekerere. Hurumende yeZimbabwe yakarambidza kuti firimu iri riratidzwe muZimbabwe. Mapato makuru muZimbabwe reZANU-PF neCCC ane maonero akasiyana panyaya iyi. Mukuziya nezvenyaya iyi, Evans Zininga abata vakafanira kubata chigaro chasachigaro weCCC muNorth America vatawanda dzokora kuti tinze maonero avo.
Vana veZimbabwe vari muSouth Africa vakafara zvikuru vachikwanisa kuona firimu raPresident Chamisa rinonzi The President, iro rakagadzirwa namuzvare Camilla Nelson uyo akagadzira rimwe riya rakambonetsa dokumentary rainzi The Democrats. Firimu iri rakanga rambobuda kuno kunana United States nekunana United Kingdom, vari kumusha nekusouth Africa vakati kweisu tasaririrei, asi rakatakazoona richibuda pa SABC 3 vanhu vakafara chaizvo.
Munga yeuchidza veruzhinji here kuti rinonyanyotaura nezvei firimu iri?
Firimu iri rinonyatsotsanangudzira vamwe vose vanga vasipo, reuchi yeuchidza avo vanga varipo musi waAugust 1 kupondwa kwakaitwa vanhu. Nyaya iyo yakanyatsoburiswa. Pakaburiswawo zvakare nyaya yekumbunyikidzwa kwekodzero dzevana veZimbabwe kurohwa kwavaitwa, zvikuru seiwo kwakaburiswa kubirwa kwakaitwa sarudzo dza2018 navamunangagwa nezanu PF. Saka rinonyatsotsanangura nekuburitsa zvose izvozvo.
Tinonzwawo kuti rine mubayiro warakahwina parakaburitswa.
Firimu iri rakahwina mubayiro wepasi rose. Rangaranga rabhanwa muZimbabwe mushure mekunge Mai Nelson Camila vataurira hurumende yeZimbabwe kuti vari kudawo kuti vana veZimbabwe vawane mukana wekuona firimu irori. VeZimbabwe vakabva vati kana atidi kuti firimu iri rionekwe nevanhu veZimbabwe.
Kuona kwenyu sei rakarambidzwa kuburitswa muZimbabwe?
Izvi takazviona kuti vaizviitira nekuti firimu iri raiburitsa unhubu hwehurumende yeZimbabwe. Saka havana kufara kuti riburitswe imomo. Asi takazongoonawo kuti vekuSouth Africa avo vanonemekedza kodzero dzevanhu vakabvumira kuti firimu riburitswe paSABC 3. Vana veZimbabwe ruzhinji rurimo muSouth Africa vakariona, nevamwe vari muZimbabwe vanoona SABC 3 nevamwe vasingakwanise kuona Zimbabwe Broadcasting Corporation vekunana Plumtree, Victoria Falls, kunana Chiredzi, takanzwa vachifara chaizvo nekuti vakazoona chokwadi chakaitika muna 2018.
Vakafanobata chigaro chasachigaro weTCCC muNorth America vatawanda dzokora vari parunhare kuNorth Dakota muno muAmerica naEvans Zininga weStudio 7. Evans abatawo mukokeri wenhengo dzedare reparamende dzeZANU PF vapupurai togare pi kuti tinzwewo divi ravo.
Ini handina kuwana mukana wokuona that documentary, uye handingazivi zvakaonekwa nevanonzvera zvomutemo kana zvesecurity kuti documentary iri ringava rinokonzera kusagadzikana nemirishonga mukati mavanhu vedu veZimbabwe. Isu tiri nyika inochengetedza nokuremekedza mutemo. Kana chandingaita ini chingaitwa noumwe chikaonekwa chisiri chunhu chinotibatanidza savana veZimbabwe, chinovaka runyararo, mufaro watinotarisira vana veZimbabwe vese, ini ndinoona kuti vomutemo vanenge vachiita zvakanaka. Kana kuti iro sangano rinotarisa nokuongorora zvinhu zvakafanana nezvinoiswa pamhepo, kana rikaona chinoiswa pamhepo chisingavaki zvinotarisirwa kuda nebumbiro romutemo wedu wenyika kana nemitemo mimwe yatinenge tinayo, vane kodzero zvakwazvo kwazvo kuti aiwa ichi chunhu chinonge chaitwa noumwe asi tinoona kuti chine dambudziko pakadai pakadai asingachisashandiswa.
Ko dzimwe nyika dziri kuratidza wani firimu iri vatogarepi saiva vavana SABC vekuSouth Africa?
Kuti chazondoiswa kuSouth Africa kune mitemo yavowo, kana kuiswa kuSudani kana kune imwe nyika, izvo tingazvishupa nei nokuti avo vane mitemo yavo, uye anoda kuti chiinde ikoko une zvinangwa zvake. Isu seninyika ngatichengetedze mutemo. Vese ava vemapato vanova ivo vanenge vari maauthors emadhokumendari yakafanana naiwawo vanopinda muparlamendi munoitwa mutemo yakafanana naiyoyi, asi tinovaona varivo vanotyora mutemo iyoyo vasina kana chiri kumeso, kungotyora chete.
Saka toti mashoko enyu imi angavaiwo yekuti kudii pamusoro pefirimu irori kana zviri mariri?
Hapana chandingataura chakanyanya kunze kwokuti isu senyika ngatirambe takachengetedza zvinokonzera kuti isu senyika tirambe tiri vanhu vakabatana, vanonyararo, vanorarama upenyu hwavo tichiteedzera mitemo yedu yatazviitira isu. Vanofunga kuti Zimbabwe ingatongwa ichibva kune imwe nyika. Zvirotoka isu. Nyika ino inotongwa nesu vana veZimbabwe, isu venevayo.
Mukokeri wenengo dzedare reparamende ZANU-PF vapupraito Garepi vange vari parunhare kuHarare na Evans Zininga weStudio 7. Chikwata chekuBritain chine mukurumbira chemusambo wereggae UB40 naAli Campbell chakasvika nezuro munyika kuzoridza nhasi manheru kuOld Hararians Sports Club. UB40 iri muchirongwa chayo chekutenderera munharaunda yeAfrica vachiridza munyika dzakasiyana-siyana. Vaimbove manager wechikwata cheBlack Spirits chaitungamirwa namushakabvu Oliver Mtukudzi, asi vave kushanda nekambani yengoma neHosho Promotions vaWalter Wanyanya vaudza Studio 7 kuti kambani yavo yakaita zvose zvainogona kuti iunze chikwata cheUB40 munyika pakupembererwa kweAfrica Day nhasi. Ngati nzwei hurukuro yavaita naEvans Zvininga weStudio 7.
Vamwe vari kubvunzawo kune vamwe here vaindiwo vemunyika vachange vachitsigira chikwata ichi.
Kuma anonzi Minister Kwan anoshanda ari kuBulawayo, so akatosvika mune muHarare anigatiridza kuita anonzi Josh MD mugari wemune muZimbabwezvo anigatiridza kwozoita mukomana anonzi Silent Hair anigatiridzawo zvakare.
Ndopedzisira zvangu nekuti mashoko amunoda kupa kuruzhinji rweZimbabwe tichitarisana nemutambo uriko.
Mashoko andinokupa kuruzhinji rweZimbabwe kuti mangwana tine zororo reAfrica Day, atine mutambo uyu, mutambo wekuti tiungane tipemberere Africa, tipemberere kushingana kwatakaita seAfrica. Tinoda kuti vakawanda muzhinji yese ngari uyu tifarisise tipamuchipa.
Avo vanga vari vanoshanda nekambani yengoma neHosho Promotions vaWalter Manyanya vari parunhare naEvans Zvininga weStudio 7. Tombotarisa zviri mumapepa nhau anhasi. Mm. zimlive.com rinoti vashandi vezim papers kuBulawayo kusanganisa vatori venhau vemapepanhau eChronicle neSunday News vari pakura mabasa zvichitevera kudimburirwa mari nezvimwe zvavanga vachipiwa pamusoro pemihoro yavo. Zim papers inoti ichadimbura mari inopiwa vatori venhau vanenge vachienda kunze kwenyika, uye zim papers haichakwiridziri vanhu pabasa kana kupinza vanhu basa pakambani iyi pari zvino. MuNewsday, sangano rinoongorora zvemutemo reVeritas rinopomera hurumende mhosva yekutadza kutevedzera mutemo. Mugwaro ravo richangobudiswa, Veritas inoti bumbiro remutemo haripi hurumende simba rekumbomisa kushanda kwemutemo kanavo kuregesa vanhu kutevedzera mutemo. MuNewsday makare, Zimbabwe Electoral Commission inoyambira veruzhinji kuti patsvimbo dzokutarisa voters roll, vanhu havakwanisi kunyoresa kuti vagozovhota, vachiti vanoda kunyoresa kuvhota vanofanirwa kuenda kunzvimbo dzinonyoreswa vanhu kuvhota. Yave nguva yenyu vateereri yokuzvitaurira mega zvamunofunga.
Tutenda ene basa da muno tiitira kutipa news asingade kuti tinzwe. Aha, meese zvenyu vashamara vyo vekustudio 7 kuti makadii makadiko. Aiwa ka koroneri gore redu hatidi kuvapa dzimwe 5 years futi wezi kana tichidai soo kufamba tichitaura tega murodi nenyaya yenhamo. Ende rikana tavapa dzimwe 5 tichatofamba richiri zapito yekutambura. Tibatsirei.
Makadiko vashamararo yestudio 7 sanganisira vateereri. Tiri kuno kuJoburg kunoku. Takangotaurawo kuti takauya kuno kune nhamo, saka tichimhanya kunoku. Saka tingadzokere kuZimbabwe because yanzi kuti hei havasi kuda maforeigners dhudhula watu ready to die. Do or die kana tiri kunoku. Tichadzoka zvedu kuZimbabwe kana takuda hedu. Kana Zimbabwe yanani tinodzokera. Nodzokera kumusha kana Zimbabwe yanani, pane zvinhu hatidzokeri. Hapana anofanira kutimanikidza kudzokera. Tinoita zvatinoda nekuti kayatega. Ndiwo mashoko angu chiri chete iyayayo. Ndipa Joburg.
Makadii pano pastudio 7 ndinoitwa Mutape ndiri kuDurban. Ini ndinoona kuti system yakashandiswa 2008 pana president yakaitika 2008 pakahwina watsvangirai ngaishandiswe iyoyo pari zvino pane maelections atakatarisana nawo ndokuti president Chamisa wapinde nekuti zvazviri open maresults ese aibvati akabudiswa ipapa aibvaiswa pamabhodhi vanhu isu vachizvionera kuti uyu neuyu zvikabva zvakaundwa nyika yese zvikaonekwa kuti ahwina ndii watsvangirai. Saka iye zvine zvikashandiswa system iyoyo ndinoti president Chamisa vanopinda. Ndatenda zvangu.
Mamukasei mukoma wandi, mamukasei. Ndichichemo nenyaya yakaitika kuBigTalk man. Nyaya yakukanganisa vanhu vari pamusangano wavo, ndochichemo chandinacho. Diva vari vamwe vagona kugadzisa vanhu wavo. Vasiyana nevanhu vanozviitira musangano wavo, vazviitire musangano wavo mapedza.
Inini maonero angu ndinoona sokuti mukosazana magodhonga mashanu vakanonoka kutaura nyaya yavo nokuti izvo vakarepa vese vasabudiswa. Zvino kuzotaura izvezvi ivo vanhu vatobudiswa mumajeri nechekare. Saka handioni kuti vanhu vakabudiswa mumajeri vangateverwa futi vachinzi dzokai kumajeri nokuti vehoza varatidzira, nokuti vehoza vanyunyuta. Dai vakazvitaura pakatanga kuziviswa kuti vari mumajeri vachabudiswa, dai paripo pavakatanga kutoshambarara vachitiwo vakarepa nevakadini, tokurudzira hurumende irege kuvabudisa. Saka pari zvino ndinoreva kuti hazvichatoshandi, kwanguva kungotaurawo chete.
Inzwai kavakomana ndambotaurawo panyaya dzebhora, nyaya dzesoka. Isu tiri mayouth tofarira soka, saka studio 7 musarambe maungotaura nyaya dzebhora remuZimbabwe ba. Unombotaurawo bhora rekunana Premier League, Bundesliga, La Liga uko kunana Serie A kuItaly handiti kuti zvinakidze bhozi mimi. Remember kuti pane vamwe vanhu vari kumaruzevha kumamisha vasingakwanisi kupinda paindaneti ende vasina masetiraidhishi ekuonawo mabhora namanchester, kabati vachitofarirawo matimu iwayayo. saka mupota muchitiudzwa kuti Man City aita sei, Man United sei, Chelsea zvese muenda kuna Germany kunana Bayern Munich kana Dortmund handitika muchitiudzwa na PSG muchitiudzwa ma results chero makasapedza nyo zvese but muchitiudzwa kuti zvakamira seka ndofunga zvinonakidza studio 7 toida Nelson Chamisa ngapinde but imi mutiudzwa kuti chi zvipabhora zvakamira sei handitika ehe kuti zvana Dynamos zvinongotsa Dynamos ya draw Islanders ya rowa Caps ya oya zvinopeka zvakubowa manje mabhora zvemuZimbabwe manje
Magadi pa studio 7 apo aya mukuti gonera mukuti batira basa mukuti batira basa ndabe muti simbisa chatiri kungoshura ndechekuti uko kuma police stations kuti uda security isiri kubirira uko vanofana kungwara vakomana avo
wete ruhwa ende isusu takadomirira wamunangagwa wakatidzidzisa kuti tisavhu tivhote kuvhuta hakubudisiziya munoziya vanhu vezanupf vakutorwara tanga nibaba wacho uyu nhasi ndimugwadi atara nezvekuti endai mutasa mazita enyu kuvhota zro asi takurwara kacho kana baba wacho ndokaana mugwadi aiwa musha wapararambira group makadii pastudio nemhuri yese yezimbabwe
taida kutaura maringe navamutuli nguva vanenge vatadza kutogadzirisa ikonomi vamunangagwa vakapinda vachiti vari kugadzirisa upfumi hwenyika vaakusiyana nezveupfumi hwenyika vaakuti takarasima kusunga vajobhu sikala kuisa mujeri kutenga ndege dzinotyisa dzemhando yepamusoro vachitambisa upfumi hwenyika vanhu vari kuda mabasa munyika havasi kukwanisa kugadzirisa zvakatarisa neruzhinji muzvipatara hamuna mushonga tiri kuti vanhu vari kuda mabasa kwete zvekutengerwa ndege kwete zvekutengerwa mazimota anotyisa kune vatungamiriri vezbc ava takaona vachipiwa mota muzvipatara munofanirwa kuva mune maambulensi kwaakutengwa ndege dzinoita 320 miriyoni kutambisa mari yenyika uyu murume uyu atadza kutungamirira nyika uyu izvozvi mari iri kushayiwa simba ndiugadzarema ngaabve munangagwa
idzo dzange dziri pfungwa dzevamwe vateereri dzisinei nestudio 7 isu hatina kwatakarerekera tumirai mazwi enyu pawhatsapp number dzinoti +1 202 465 0318 muchitiudza zvamunofunga pane zviri kuitika iko zvino tochimbotarisa zvaitika kune dzimwe nyika muimbi ane mukurumbira pasi pose Tina Turner akashaya nezuro Tina Turner uyo akazvarirwa mudunhu reTennessee muno muAmerica akashayikira pamusha wake kuSwitzerland ava nemakore makumi masere nematatu zvichitevera kurwara kwemakore mazhinji Tena akatanga kuimba muna 1957. Dzimwe nziyo dzatina Tena dzakaita mukurumbira dzinosanganisira Proud Mary, The Best, River Deep Mountain High, What's Love Got to Do with It, Steamy Window nedzimwe. Got calls to be Kambo kana nakidza zvikuru kanobva kuna tina tena uyo akashaya nezuro what's love got to do with it. Sezvo ngwedi yapera tombotasa zvange zviri munhau dzanhasi. Vazhinji munyika nekunze vari kushora zvakasimba kuregererwa nemutungamiri wenyika vaEmerson Mnangagwa kwevasungwa vanokura zviuru zvina vachiti vamwe vavo imhondi uye vamwe vavo vakabata vana chibharo. Mapato eZANU-PF neCitizens Coalition for Change ane maonero akasiyana pamusoro pekuratidzwa South Africa kwefirimu pamusoro pemutungamiri weTriple C vane zvonchamisa. Tasvika kumagumo echirongwa chedu chanhasi. Ndiri muWashington DC, ndini Tanonoka Wande ndichikusiyai mwina Chris Gande nenhau dzeIsindebele.